Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro yenhau dzedu dzanhasi chitatu nyamavhuvhu 2020. Huwandu hwevanhu vafane COVID-19 munyika hwakasvika nezuro pazana nemakumi mana nemumwe chete zvichitevera kushaya kwevanhu vatanhatu nezuro wakare. Masangano evarairidzi anobatana nevabereki mukushora urongwa hwehurumende hwekuti bvunzo dzegore rino dzinyorwe muna mbudzi nazvita zvisinei kuti nyika iri parumana nzombe nechirwere checovid-19. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rokurudzira hurumende kuti ione kuti kodzero dzevanhu dzaremekedzwa munyika uye kuti ionekwe ichikurudzira kuremekedzwa kwekodzero dzevanhu. Vamwe vevanhu vakarwira rusununguko vari kudivi reZipra vanoti hazvina musoro kuti hurumende inobuda pachena ichiti munyika hamuna matambudziko ivo vanhu vachigara vakatyorerwa kodzero dzavo mazuva ose. Vagari vekwaGutu voyaura nenzara sezvo vasiri kuwana rubatsiro rwechikafu munguva ino yedambudziko recovid-19. Muchikamu chedu chinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, nhasi tiri kutarisa kudomwa kwevaive mutevedzeri wemutungamiri wenyika muAmerica vaJoe Biden semunhu achamirira bato reDemocratic Party musarudzo yemutungamiri wenyika ichaitwa muna mbudzi gore rino. VaBiden vachange vachikwikwidza nemutungamiri weAmerica vaDonald Trump avo vachange vakamirira bato remaRepublican Party. Muchirongwa cheLivetalk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-6040 ne15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930-7270 ne9885 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire pafacebook page yedu.